Inginewa kuti vacho wenda vakaita zvakangogara tichitaura kuti mauto anotaura zvinoitwa nenyika kwete zvinoitwa nemapati. Zvingangovaone kodzero yekuti vapindire kana zvinhu zvichinge zvichinetsa particular yaiai security threat. Asi tinoona kuti vanenge vanotiposheo pakuti vanopindira vakanangana nebato resecurity pane kuti vapindire vakanangana nethreat inoita kunyika. Asi zvisinei zvinotarisirwa kuti kudawo mautowo mboyaa yatumba nokunetsa kwakakoitawo navamugabe vanenge vasingatende zvakanaka vachipfurirwawo nomudzimai wavo watingati muzimbabwe isecurity threat parizvi.
Vamugabe vakagara vakataura kuti pfuti inotevera mashoko epolitics kwete kuti inotungamira mberi. Munoona sei zvazoitwa navachiwenga izvo?
Zvinodipenda kuti mashoko epolitics achona ari national here kana kuti ari personal. Hatifungidziriwo kuti ami inenge iri professional ingotevedzera mashoko ese epolitics because kune mamwe mashoko epolitics anoparadza.
Vamugabe vangatarisirwa kutora matanho akaita sei tichitarisa zvakaitwa nemauto izvozvo?
Vanonetsa kuti vamugabe vangatora matanho akaita sei. Zvinoratidza kuti vamugabe pamwe vakatonokumbira kumadhodhaya kuti vakomana yaititaurirane tiite zvatingatarisa kugamba kudhara gwara rezanupiefu rokuti tukane zviri open. Saka apa panezvi panonetsa asi anything can happen. It's anyone's guess. Hapana munhu angaziva kuti chaitika nechipi. Zvichine vana chivenga vanokwanisa kudzosa vamunangagwa vakatungamirirwa navamunangagwa. Zvichida vayamuka vakasungwa navamugabe vamugabewo vakaivovamwe vanotungamirira mauto muzimbabwe.
Nezuro paitaurwa navachiwenga takaona kuti vakuru vemapurisa vachiuri nevemajeri vakanga vasipo. Tingati here pane kusadyidzana kuri kuitika mune vanochengetedza nyika ivo kana vatingati masecurity?
Vaiva kwavo tinoona sendindoaeokuja vachiwenga vaivapo unovatevedzera vavalerisi vanda vaivapo aoi tinoona kuti yange yakamiriri wavo tinoona vakapeta unifomu dzeseaoi ivavo ndo vari important vana vachihuri tinovaziva kuti vanoziva kuti vakamboitwa mukaribosa navamugabe saka vanhu vanotya zvikuru kuti vamane nekuti vanoziva zvavakamboita navamugabe asi tinoona sekuti vakomane vemauto vanga vakakwana nezuriva.